Kwaye tinokuchingamidza nemufaro. Sekuvindika kwatakaita The Media Center vakabatana neVoice of America Studio 7 vatange vachikupakurirai hurukuro pamusoro pematambudziko amuri kusangana nawo akaita senyaya yezvicherwa zviri munharaunda yenyu kusanganisira matombo eBlack Granite. Sanganai nesu mangwana kubva na 10:30 mangwanani kusvika masikati na 12:30 pamutoko hotel iri pamutoko center kumashonaland east. Hurukuro iyi tichaitevenyura ichiitika padande mutande repafacebook papeji yedu yevoa shona voa ndebele nevoa studio 7. Musapfurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo.